Haida chona sechitiko chiri kufadza vazhinji chaizvo. Chiri kubatanidza nyika inoyi nevanhu vese vane chekuita nenyika inoyi. Kunyanyawo isusu vagari vekunze vagere munyika inoyi izvo ratafarira chaizvo. Musi wemande takapuwa zuva rekuti atiende kubasa kutsividza nekuti zvaitika musi wesakadhi ibank holiday. Saka maonero angu ini ndaona chiri chinhu chakanaka chaizvo.
Tiri kuona kuti mambo vagadzwa kuburikidza nechechi yeAnglican. Zvakakosha zvakadii zvekuti vange vachigadzwa neAnglican? Tichiona kuti uhutongi hwehumambo.
Ndakunga kupa nhoroondo yemaumbirwo akaitwa nyika ino yeBritain kuti ive nyika yazvairi. Cheche Anglican ine zvakawanda chaizvo zvakakosha zvainopa kunyika ino iyi. Nekuti anenge ari mambo weBritain ndiye anonzi musoro wekirike rechiAnglican. Kana achinzi musoro wekirike zvinoreva kuti ndiye musoro unoonekwa pano pasi waMwari asingaonekwi. Saka chinzvimbo pachitendero parunamato rwaro rechiAnglican chinzvimbo chakadzama chaizvo changa chakabatwa namai vaCharles semutungamiriri wecheche yeAnglican chatorawo iye Charles. Sekuti panenge pachitotarisirwa chaizvo ndi semunhu anonzi iye anouya muzita ramambo anenge achitarisirwa kunga ainewo nyasha, ruenzaniso, rudo, kutonga kwakanaka kunongoenderana nekutonga kunofungidzirwa kunzi Mwari ndokwaangadai achiita. Saka ndinoona kuti Charles kugadzwa kwaaita mucheche yake yeAnglican zvinomupa mutoro. Ndinofunga mutoro waakagadzirira iye kutakura.
Kune vamwe vari kuti chiitiko ichi chinovarangaridza kana kuvayeuchidza ushati kana uipi hweBritain kunyika dzayakanga yakapamba. Tingaona here iwo mambo Charles vechitatu vachigadziridza ukama nenyika idzodzo zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachivatambira?
Ichokwadi kuti pese patinofunga nezveroyal family imba yekutonga yamambo Charles tinokurumidza kubva tarangarira kuti kutongwa kwese kwaitwa dzimwe nyika dzepasipose neBritain kwaiburikidza nekubvumidzwa kwaitwa nemba huru. Saka tinogona kunyatsoona kuti imba iyi inotonga ine chekuita zvakanyanya chaizvo nekupambwa nekutongwa kwaitwa dzimwe nyika. Saka icho ichokwadi chisingarambika, hapana anogona kuramba chokwadi chive chiri pachena. Zvaakuna mambo Charles kuti iye samamba anotonga makore ano nyika zhinji dzaimbotonga dzasununguka. Kunyange dai dzichibata pamwe chete naye mucommonwealth anoda kufambidzana nekudyidzana naye sei. Angave munhu akachenjera akaedza kutambanidza ruoko kuedza kutsvaga kuyanana nenyika dzaimbotonga kubatsira semunhu akaanda zvekubatsira batsira zvebudiriro nezvekuchengetedzwa kwepasi. Ndinoona aine mukana wakanaka wokudzosera humwe upfumi kunyika dzakatorwa upfumi kuburikidza nekuitawo maprogiramu anovasumudzira anovakurudzira. Asi zviri kwaari iye Charles kuti anoda kufambidzana zvakaita sei nenyika dzakambotongwa nemba yake kana dzichiri kutongwa kana muchida yeunyatsotaura nemba yeumambo hwekuBritain.
Ko avo vari kuti umambo hweBritain hwagarisa kana kuti umambo uhu hauchisina basa, ishoko ripi ramungataurawo pamusoro pavo?
Ndingangoti hangu inini semunhu anogara munomu ndinoshamisika chaizvo nekushayira hanya kwandiona kuchiitwa nevanhu vemunoumu. Vazhinji vanoti isu hatichadi mambo, asi vanokanganwa kuti kuva zvavari muupenyu hwavo. Kana iyo mari yanoti yematax payers yavanoti yaparadzirwe yakawanda tichitenderera mambo kuti itovepo kuburikidza nekumiramira neuchenjero hwaiitwa nevanhu vemba iyoyi kuti vakwanise kuunganidza upfumi hwakawanda hwepasi pano munyika ino yeBritain. Saka chinhu chokuti zvakaitika makare kare. Takuda kutarisa kuti tinofambira mberi sei. Ndinoona kufambidzana nekutaurana zvakanaka nemba iyi chiri chinhu chinogona kuti pabudiriro nekuendera mberi muupenyu. Ndanzwa vamwe vachiti hanzi dai macommonwealth head of government ati ngaaita apologize nhasi for zvakaitika pacolonialism. Handofunga ini hangu nhasi izwa rekupembera isiriyo nguva yacho. Kune mikana yakawanda kumisangano inoitwa commonwealth head of government yekuedza kutsvaga ruregerero, ruenzaniso kana kudzosera zvinonzi zvakatorwa zviri kunoka. Asi pazuva ranhasi haindangotora hangu mweya wekuti ngatipemberei tichifarira mambo mutsva agadzwa.